Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gumiguru 16, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakasvika nezuro pazviuru zvisere nemakumanomwe nevashanu kana kuti 8,075. Zvichitevera kuwanikwa kwevamwe makumi maviri vaine chirwere ichi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekuwaniswa kwechikafu pasi rose reWorld Food Day. Veruzhinji munyika vachichema kuti havana zvekudya zvinovakwanira. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nevari kumirira Democratic Party vaJoe Biden vanoita misangano vachipindura mibvunzo yeveruzhinji mukutsvaga kwavo rutsigiro pamberi pesarudzo dzichaitwa musi wa3 Mbudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa neCOVID-19 huri kuramba huchikwira zvichitevera kubatwa kwevamwe makumi maviri kana kuti 20 vaine chirwere chine zuro pavanhu mazana masere negumi nevasere kana kuti 818 vakavhenekwa munyika yose. Vese vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose hwakwira kusvika pazviuru zvisere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 8,075. Vanhu vakanga vapona kubva kuCOVID-19 kusvika nezuro vakanga vave zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 7,669. Izvo zvakasiya vanhu zana nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 175 vachiri kurwara. Uwandu hwevanhu vafa hwakaramba huri pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 231 sezvo pasina munhu akashaya nezuro wakare. Zvichakadaro, Johns Hopkins University iyo iri kutevera kupararira kuri kuita chirwere ichi pasi rose inoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu nemasere nezviuru mazana masere nemakumi maviri kana kuti 38,820,000 vabatwa nechirwere ichi uye vanodarika miriyoni imwe chete nezana rechiuru kana kuti 1,100,000 vafa nechirwere ichi pasi rose. MuAmerica umo mune vanhu vakawandisa vabatwa neCOVID-19 vanhu vanoda kusvika kumamiriyoni masere kana kuti 8,000,000 vabatwawo nechirwere ichi uye vanodarika zviuru mazana maviri negumi nezvinomwe kana kuti 217,000 vafa nacho. Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rechikafu pasi rose reWorld Food Day. Veruzhinji munyika vachichema kuti havana zvekudya zvinokwanira mhuri dzavo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Panguva iyo pasi rose racherechedza zuva reWorld Food Day iro rinokoshesa kuti veruzhinji vange vaine zvokudya zvakakwana. Veruzhinji munyika vakaita samai netsigondongwe vemuHarare vanoti vari kunetseka nekuraramisa mhuri yavo sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka.
Hainyaya yekungoti tiungodyoka 1 pazuva nenyaya yekuoma kwakaita zvino hatina hedu zvatingazviiti.
Izvatsinirwa nomumwe murimi wekugoromonzi amai Masiya Kanengoni vanove mwoyo vakapiwa munda nehurumende pasi pechirongwa chekugoverwa kwevhu kuvanhu vatema avo vati dambudziko rekuraramisa mhuri yavo rabva rawedzera gore rino sezvo vachiti havana kukohwa zvakanaka kuburikidza nekusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekudhura kuri kuita zvikwanisiro zvavanoda mukurima.
Gore rino zvakatongooma, tira kumbowana gore rakanaka nokuda kwekuti mvura chaiya yachaina kunaya zvakanaka. Fertilizer nembeu zvange zvichidhura zvakanyanya zvekuti vamwe hatina kutomboisa fertilizer yacho munyika.
Gurukota rezvekurima vaAnxious Masuka vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende iri kusimbaradza nyaya yemaguta vachiti varimi vazhinji vari kupiwa zvokushandisa zvakaita sembeu nefetereza pachena kuti vabatsirikane uye vamwe vari kuwanawo zvinhu izvi nechikwereti pasi pechirongwa checommand agriculture kuitira kuti nyika ikwanise kuva nechikafu chinokwanira munhu wese. Sangano reWorld Food Program iro rakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize mazuva mashoma adarika rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu munyika zvikuru sei kumaruwa vakatarisana nenzara yakakomba. Zvichakadai munyorana nezvekurima muMDC Alliance vaRust Markham vanoti chinodiwa ndechekuti varimi vanofanira kupiwa zvekushandisa mukurima paine nguva uye vanenge vatora zvikwereti pakurima vadzoserewo zvikwereti zvavanenge vapiwa.
Tada zvinhu zvifambe, tada production, tada kudzoka kwatakare kuti inorima chibage chakakwana. Tada wanhu mapraza one support. Kana ifetiraiza, kana imbeu ngaiuye nenguva yakakwana nenguva yakanaka.
Imwe nyanzvi munyadzi zvekurima uye vashanda neUniversity of South Africa vatoende pishone vanoti varimi vanofanira kuwana mari inonyatsokwana mukuita basa ravo. Vashone vanoti mari yakanangana nechirongwa checommand agriculture ishoma zvikuru zvekuti nyika ingave nemaguta.
Hongu contract farming iriko, mari dziri kuuya, dzimwe dzichipinda mumaruva, dzichipinda muma A1 muma farms umune muma A2 mafarm mahombe zvakadaro. Asi mari iyoyoyo haisi mari iri kushandiswa kurima chikafu chinodyiwa neruzhinji rweZimbabwe. Zvakare mari yanga ichipuwa varimi yakanangana neyavanoti command agriculture haisi mari yakwanisa kuti ipuwe varimi vose. Mari yakaenda iri kuenda iri shoma.
Vashone vatiwo nyaya yemitengo yezvirimwa ndiyo iri kukonzera zvakanyanya kuti varimi vasaise simba ravo rose mukushanda muminda yavo. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti upfumi hwenyika hwakatanga kuwira pasi muna 2000 apo hurumende yeZANU PF yakatanga kutora mapurazi kubva kuvarimi vechichena ichipa kuvarimi vatema avo vanonzi nenyanzvi idzi havana mari yakakwana pamwe nezvimwe zvinoshandiswa pakurima zvakaita semishina nemishonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Madzimai emuward 19 kuzaka mudunhu remasvingo vari kuchema chema kuti chirongwa chehurumende chekurima chepfumbudza chiri kutarisa kuti munhu anobva kubato rezvematongerwo enyika ripi, vachiti vazhinji vavo vari kunyimwa nekuti vanotsigira mapato anopikisa. Godfrey Mutimba anotipa zvizere.
Pasi pechirongwa ichi hurumende iri kucheresa vagari vekumaruwa makomba ekudyara mbeu yechibagi iyo yairi kupa vanhu pachena senzira yekurwisa nzara mwaka uno. Asi vachitaura pamusangano wekucherechedza zuva remadzimai ekumaruwa wakaitwa nesangano reZimbabwe Trust iro rinorwira kodzero dzevanhu musi wechina, madzimai aya akati kuri kusarudzwa pachirongwa chehurumende kunyange vakachereswa makomba. Amai Mesi makaona muziviri rekujerera vanoti chirongwa ichi chaitungamirirwa nevana mudhumene asi chakazotorwa nevatsigiri veZANU PF avo vaigova mbeu nefetiraiza vachinyima madzimai anofungidzirwa kuti anotsigira mapato anopikisa.
Tine chirongwa chepfumvudza cheiri kuitwa nehurumende, tine zvigozhero zvakati wande zvatiri kusangana nazvo samadzimai nokuti tiri kuona kuti kugovewa kwemainputs hakusi kumira zvakanaka, kuri kupinda nyaya dzepolitics.
Mumwe mudzimai akada kuzivikanwa nekuti amaitanyaradza anoti zvekunyimwa mbeu nefetiraiza dzehurumende zvinovarwadza nekuti zvinofanira kupuwa vanhu pachena pasina kuti munhu ndewe bato ripi.
Hatisati hedu tapuwa mhinduro asi tanga takatosvitsa munyaya yedu kuti sekuti zvinhu zvisiri kuitwa zvatisiri kunzwisisa, tanga takavaudza kuti tinoda kuti titungamirirwe nevarimisi ende ivo varimisi vatidavirewo kuti patinenge tichibvunza kuti nau takachera makomba titungamirwa nenyu pambeu tunazotungamirwa ne ava sei vatipewo minduro dzakakwana.
Kanzira Ward 19 webato reMDC Alliance vaPeter Imbayaro vakabvumirana nemadzimai pamusangano uyu vachiti chirongwa ichi chaita mbiri munyika chiri kuitiswa zvematongerwo enyika.
Nyaya yepfumbudza iyi munhu haisi kufamba zvakanaka. Wozi yakutopuwa vanhu vasangana mbogara vachira gomba vachingoti harisana kuti uyu tinaye kumusangano.
Asi mutauriri weZANPF mudunhu reMasvingo vaRonald Ndava varamba mashoko aya vachiti manyepo.
Panyaya yamataura kuti programu yapoliticize hachingavi chokwadi nokuti qualification yekuti uwane mbeu yepfumvudza kushera makomba sezvinodiwa nevarimisi. Saka handione pamungati yapinda nyaya dzepolitics.
Chitaurawo pamusangano uyu vanofambisa mabasa muyou Zimbabwe Trust vaPride Mungwari vanoti kunyimwa kwevanhu zvinhu zvezvirongwa zvehurumende nezvematongerwo enyika kuchikora kodzero dzevanhu.
Pakaita ipo papinzwa politics munzvimbo vakada kutaura semadzimai mavatungamiriri vemunharaunda vanenge vachibvunza kuti ko munhu rudzi uyu munhu kadzi rudzi. Zvinova zvinhu zvatiri kuti nhasi ngazvive zvinopera munhu kadzi ava anorarama akaenzana nemunhu rume munharaunda.
Sangano reYou Zimbabwe Trust riri kushanda nemadzimai richidzama kupedza matambudziko avanosangana navo mumaruwa. Sangano iri riri kuitira madzimai zvirongwa zvemapindi emubatanidzwa nemikando nechinangwa chekupedza mhirizhonga dzemudzimba dzavanosangana nadzo kana vasina chekubata. Zvichakadaro mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakumikidza vadzidzi vepaGreat Zimbabwe University vakakunda mudzidzo dzavo vanosvika zviuru zvina nemazana masere nemakumi matatu nemapfumbamwe. Pavadzidzi ava zviuru zvitatu nemazana masere nemakumi mapfumbamwe ane vapfumbamwe vakabuda nemadhigirii ekutanga eundergraduate graduate uye mazana mapfumbamwe nemakumi mana vakabuda nezvidzidzo zvepamusoro zvepostgraduate. Vanhu kadzi pavadzidzi ava vanga vari zvikamu makumi matanhatu nechimwe kubva muzana. Nenyaya yedenda recovid-19 vadzidzi vakawanda havana kukwanisa kuya kuzobatwa musoro nemutungamiriri wenyika kunze kwevakakundisisa muzvidzidzo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiriri wesangano runomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU, Takudzwa Ngadzore, uyo ari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga, abudiswa muchirongo nhasi mushure mekubhadhara zviuru zvishanu zvemadhora emuZimbabwe semari yechibatiso. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Pamutongo wavo nhasi, mutongi wedare repamusoro, Justice Desmond Foroma, vatambira chikumbiro changadzore chekuti abvise mari yechibatiso kuti nyaya yake itongwe achibva kumba. Gweta rangadzore vawebista jiti veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti kunze kwekubhadhara mari yechibatiso, Ngadzore anziwa achengetedze magwaro ake ekufambisa nedare.
Dare rapo zvimwe zviga zvichaenderana nekuti vatongo vachibva kumba. Chinova chimwe chekuti vabhadhare mari inoita muripo wemari inoita 5,000 kuti vabatsise mabharano wedare. Chepiri, kuti vasange vachikanganisana nekuferefetwa kwenyaya kana nemainvestigations kana nemawitnesses. Chechatu, vange vachiripota nemusi wechishanu oga oga musi kuCID Law and Order paHarare Central. Chechina, vanzi zvakare vasanga vari 500 meters from Impala kare. Chimwe chacho ndechekuti vange vasingaparticipati kana havachabvumidzwi kuenda paungano ine vanhu voruzhinji.
Ngadzore akakwidza nyaya yake kudare pamusoro mushure mekunge anyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramagistrate. Ngadzore akasungwa kutanga kwemwedzi wapfuura mushure mekuita musangano nevatori venhau pedyo nekambani yeImpala Car Rental. Pakuita izvi, Ngadzore ainzi akatyora mutongo wedare wekuti asasvike pedyo nekambani yeImpala Car Rental zvichitevera kusungwa kwake mushure mekunge iye nevamwe varatidzira pamahofisi ekambani iyi iyo ine motokari inonzi yakashandiswa kupamba mumwe mudzidzi Tawanda Mucheiwa kuBulawayo musi wa30 Chikunguru. ZINASU inoti Impala Car Rental ngaibude pachena kuti ndiani aishandisa motokari yekambani iyi pakapambwa Mucheiwa. Sangano iri rinoti richaramba richiratidzira kumahofisi eImpala Car Rental kudzamara kambani yabuda pachena panyaya ya mcheiwa nezuro chaiye nengo zezi nasu zaka vare ya vashandiwe imbala kare ndo wa mkati pane chumwe chitoro chekambani iyi chinotengesa zunu zinoshanswa pa motokari mumugwagwa West Peak Avenue Muharare vaimbo vemunyori msanganore zinasu wa makomborero aruzivishe vauza Studio 7 kutukunyange azvunga zore abuda mutirongo nyaya ya kumurambidza kita msangano pamwene kuratidzira pa kambani ya imbala kare ndo kumtinyirira
chaka nareo kakasawara kati ngai budise information yeye asi imbala ikaramba asi kuna fisi darinero richawo kwa nzitaku ngachirika kwa mkwastora imbala ngachirika kushuka kuimbala ngachirika kwa mmakungano mbashinu itikasi
kudarera magistrate mukuru we Transform Zimbabwe wa Jacob Ngarivume au varuku pomeru wa mosho ya kukuru zira kutuwa nvarati zire june miri jongamu na chikunguru avanzi vazoke kudare jakari msuwa feti mbuzi mune mwonyaya guruko tarununa nizwe mkati menyika vaka zembe kazembe ne mkuru we mapurisa Commissioner General Godwin Matanga vauza watorwe na unasi kuti mapurisa hawi kuferefeta nyaye mapurisa manomwe akakanda utsi unokachitza mune rimwe bazi Muharare ne msuwe Muvuro vaviri ava havana kuburitsa mazita emapurisa aya uye kutaura kuti ari muchitoki sere asi kungoti vachatongwa pasi pemutemo wemapurisa wepolice act vanhu vakawanda vakakuvara vachibuda mubhazi nepamahwindo muchitiko chakashorwa neveruzhinji munyika yose vamatanga vaziviswawo kuti vachapinza basa mapurisa churu gore rino vachiti vakapiwa mvumo yekuita izvi nehurumende asi vange vakamira kupinza mapurisa aya basa nekuda kwecovid-19 Zimbabwe Republic Police yakapedzisira kupinza mapurisa basa muna 2018 ndakamirira Studio 7 Muharare ndini Godwin Mangusha
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika uwandu hwevanhu vari kutora upenyu hwavo muMalawi wawedzera nezvikamu 50 nezvinomwe kubva muzana munguva yecoronavirus nyanzvi dzeutano hwepfungwa dziri kupomera mhosva kudambudziko rekupererwa nemazano panyaya dzekusiya mikaha kana kuti social distancing uyewo nematambudziko ari kukonzerwa necovid-19 mune zveupfumi dzangano reUnited Nations rinoyambira kuti rubatsiro rwemari yekushandisa mumabasa ekuraramisa vanhu muAfrica mudunhu reSahel wapera zvachose zvaisa upenyu hwemamiriyoni akawanda munjodzi sangano iri rinoti kana masangano anopa rubatsiro akakundikana kupa rutsigiro rwawo pamusangano mukuru uchaitwa svondo rinouya zvinhu zvichatonyanya kuipa sangano remusouth africa rinozviti put south africa first nhasi raratidzira pamuzinda webazi rinoona nezvemukati menyika iyi uri muguta repretoria apo raendesa zvinyunyuto zvaro zvinosanganisira kukurudzira kuti bazi iri rinofanirwa kutorera zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kugara sevapoteri magwaro anozvibvumidza kugara munyika iyi Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi
Nengo dzesangano iri dziri kupomera mhuri dzeZimbabwe, Lesotho neMozambique mhosva yekutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa kuparadza mhosva pamwe nekusvipisa madhorobha emuSouth Africa uyewo riri kukurudzira kuti vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vanofanira kudzokera kunyika dzavo zvimwe zvinyunyuto zvesangano iri zvinosanganisira kurudziro yekuti vose vari muupoteri neavo vachiri kutsvaga upoteri munyika yeSouth Africa vaiswe mumakamba mutauriri wesangano iri vaMario Kumalo vaudza Studio 7 kuti vamwe vanhu vekunze vanoba kuuraya vanhu pamwe nekukanganisa upfumi hwenyika
They kill children, they traffic young girls for sex, they rape, they commit identity theft, they sabotage infrastructure
Vanhu vekunze vari kuita umhondi kubata zvibharo uyewo vanokanganisa upfumi hwenyika asi havasi vose vanouya munyika yedu vane tsika iyi tinoda vanhu vane hunhu hwakanaka asi vose vakaipa ndavadzoserwa kunyika kwavo
what we have is just bad people and then they need to be sent back
chitiko ichi chasiya vagari vemu South Africa vanobva kunyika idzi vasina matemukanwa kusanganisira chimwe chizvarwa cheZimbabwe charamba kudomwa nezita icho chaudza Studio 7 kuti chave nemakore 10 nema mashano chichigara mu South Africa.
Zviri kuitwa nebato iri hazvina kana kutombonaka. Inini ndava ine makore 15 ndichigara muno mu South Africa. Mhuri yangu kuti ndiichengete ndinotoichengeta ndiri muno. Saka izvi zvava kutaura zvekuti tidzokere kunyika kwedu hazvisi right.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vaudza Studio 7 kuti muitiro wesangano iri ndewekuda kudyara ruvengo.
Iri grupu rakai put South Africa first rinongova grupu rinongova nezenofobia. Hapana chimwe chinhu chinotsana ngura ruvengo neukasha kwavari kuratidza asi zvino zvisina kururama kuti vaite
vashumba vaendera mberi nekushora hurumende yeSouth Africa nekushaya hanya kwayo nechitiko chakadai vakati izvi zvinowanzo kuitika kana nyika iyi yave kuda kuenda kusarudzo.
Hapana chavanoita kusunga vanhu plus vari kutozviitira maelections kana sarudzo dziri kuuya idzi.
Vaenderera mberi vachiti kana South Africa ichitadza kugadzirisa dambudziko iri masangano akaita seSADC neAfrican Union ndiwo anofanira kuziya kana kugadzirisa nyaya iyi.
Nyaya dzinotadziwa kugadzirisiwa nenyika dzinofanira kugadzirisiwa namasubregional kana kuti maregional organization akaita sana African Union naSADC. Asi vanoti betraya masangano iwo hapana chavanoita kubatsira. Vanoda kumirira kana ropa rava kuteuka vanhu vakukuvara kana kuti vachifa.
Studio haina kuwana mhinduro kubva kumutauriri webazi rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa sezvo vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Hazvizivikani kuti South Africa ine zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvingani asi zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi zvinofungidzirwa kuti zvingangosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu. Zvizvarwa izvi zviri munyika yeSouth Africa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira mamiriro ezvematongerwo enyika pamwe neupfumi muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muPretoria, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Zita rangu ndinoitwa Dr. Simbiso Ranga, ndiri chiremba anoshandira kuno ku North Carolina ku USA. Ndangoti ndikurudzire ruzhinji rweZimbabwe panyaya yeCOVID-19, coronavirus, chirwere chatekeshera pasi rese. KuZimbabwe tiri kuona kuti manumbers evanhu vari kubatwa nechirwere nevari kushaya nechirwere ari kuramba achikwira. Chatinofanira kuita kubatana kuti tidzivirire chirwere, nokuti hatisati tava nemishonga inorapa chirwere kuti chipere. Chinotovapo ndechekuti hatinoti preventive measures aya ndo hatinofanira kubatana nawo, and aya anosanganisira kupfeka maface mask, maface shield, social distancing, zviya kuti vanhu musagara padhuze nepadhuze. Kana munhu watobuda kuenda pane ruzhinji, womeka sure kuti wapfeka face mask, vamwe vanopfeka maface shield, and kuti vanogare kana kumira padhuze nepadhuze mune mishana kuita inonzi 6 feet distance, kuparadzana. Uyezve kumhorosana kuya kwataita kwemaoko ngakumbomira, vanhu vaiita inonzi elbow grit.
Eluya makadi kumose muri Zimbabwe yakutana nemufundisi moyo kuno ku South Africa. Ya ndira kutana neze coronavirus zvichiko coronavirus chirwere chirikuramba chingoenda mberi tikachasa ku South Africa kuno kwatiri. Chirikona vanhu varikuramba vachishaya every day asi zvisinei tirakuti kuwana vamwari ngatirambe chingonyengetirano kuwana nguva yekutsanya kuti Mwari atibatsire nekuti zvive zviri kuzamwa kuti tigone kuenda mberi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Muna udzeni tambo. Mubati wepagedhi akaita mukurumbira Japhet Muparutsa. Anoti Zimbabwe inofanira kudzora nhabvu yevechidiki kana ichida kukwezva vatsigiri kudzinhandare. Avanonzi havachaendi kumitambo muhwandu hwavo sezvaitwa kare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Muparutsa uyo akasarudza kuve mutambi akanwisa mvura kukunda vamwe vose kana kuti soccer star of the year muna 1982 anoti nhabvu munyika yadzikira nekuti hakusisina tarenda rechidiki rakawanda riri munyika sezvo Zimbabwe yarasa tsika yekusimudzira bhora mune vechidiki ava. Muparutsa anoti mazuva avo zvikwata zvese zvemupremier soccer league zvaive nezvikwata zvevechidiki zvaibva pamakore 14 zvichikwira kusvika pamakore 20 izvo zvisisiko mazuva ano.
Nhabvu yemazuva ano kugadziriswa kwayo kwaingaitwe ndekekudzora junior police. Maacademies anokwa ariko yese, but we need more junior policies kuti Dynamos Highlanders Caps inenge ine majuniors maunder 10, under 15.
Anoyeuka mazuva ekare apo veruzhinji vaizadza dzinhandare vachiwana zvaiva varaidza muzvikwata zvevechidiki izvo zvaikwikwidzana mutambo mukuru wezuva iroro usati watanga. Mutambi wepagedhe uyu uyo akambotambirawo Dynamos neBlack Rhinos anoti anotarisa kwaakabva nemufaro mukuru mushure mekutanga kutambira chikwata chenyika ari mudiki ane makore 10.
Chakandifadza muupenyu hwangu pandaitamba bhora kutambira nyika yangu at 18 years old.
Mutambi wenhabvu uyu anoseka zvake apo anoyeuka gore ra1985 aine makore 21 apo Zimbabwe yakashanya kuSenegal uko vakanotambira munhandare yaanoti yainge yevana vechikoro.
That game was horrible for Zimbabweans, especially Zimbabwean football. Vakaita sana sticks kyo David Mwanza vaitamba pa midfield because the ground racho ranga riri dust. Vanhu vakabuda ipapo vachiita kunge zvigure.
Muparutsa uyo ave nemakore 50 ekuberekwa ari kunyemwerera kuti vatambi venhabvu vave kutambira mari yekukwanisa kurarama upenyu hunoonekera. Asi anoti haasi kufara neutungamiri hwenhabvu munyika muno uhwo. Anoti hauna rudo rwakadzama nemutambo uyu asi kuti zvimwe zvinangwa.
Chikunyano ndirwadza ndechekuti vanhu vari kurana football yedu muZimbabwe vane love yefootball but havana passion yefootball.
Muparutsa uyo ari kuita zvidzidzo zvake zveutungamiri hwemutambo kana kuti sports management kuUnited Kingdom anoti ari kutarisira kuzodzoka kumusha rimwe zuva kuzotungamira nhabvu munyika. Kune vakawanda vari kushedzera kuti nhabvu muZimbabwe yave kuda kutungamirwa neavo vakambotambira maOrioles kana zvikwata zvine mazita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yechirwere cheCOVID-19 munyika nepasi rose. uye woti tarisa nezviri kuitika muSouth Africa uko zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kunze zvibude munyika iyi. Sezvungwa yedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 wakasvika nezuro pazviuru zvisere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 8075 zvichitevera kuwanikwa kwevamwe makumi maviri vaine chirwere ichi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekuwaniswa kwechikafu pasi rose reWorld Food Day, veruzhinji munyika vachichema chema kuti havana zvekudya zvinokwanira mhuri dzavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwawo nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitovo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina siyafanya njalo lapha. Sihleka 1 ngelanga. Ngcoti wabalenhlanhla kwansi ukuthudleka 2 udliporiji ekuseni. Ukuze udle sitshwaya ntambama.
Uzulu weZimbabwe umanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqakathekiswa komsebenzi wokuthi abantu abalambayo bethole ukudla emhlabeni jikelele olwe World Food Program.
I was in North Carolina today and did a big rally with tremendous turnout and just feel really good. Florida, Pennsylvania, we're all over the place.
Umongameli Donald Trump weMelika kanye lazancintisana laye kukhetho ngenyanga ezayo uMnumzana Joe Biden baqhube imihlangano ehlukeneyo eyamatown meetings izolo eyokukhankasela lolukhetho. Abantu abangamashumi amabili abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo bakhuphule inani lasebetholakale bele gcikwane leli laya kwabazinkulungwane ezedlula kancane ezithoba minwe mbili 8075. Zonke lezi ndaba lizoziswa kulomsakazo. Abantu abangamachumi amabili abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo bakhuphule inani lasebetholakale bele gcikwane leli laya kwabazinkulungwane ezedlula kancane ezithoba minwe mbili 8075 kwasila inkulungwane phose ezisitshiyagalombili 7669. Inani lasebebulewe ileli gcikwane lilokhu likumakhulu edlula kancane amabili 231. Ezwe gazile Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye 1,613,011 labulala inkulungwane phose ezingamachumi amane 39,403. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamachumi phose amane 38,002,007 ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi 1,099,469. Kubika abekolitshini le John Hopkins University laseMelika. EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqakathekiswa komsebenzi wokuthi abalambayo bethole ukudla emhlabeni jikelele olwe World Food Day bekhala ngodubo lwendlala osolubhahile elizweni jikelele ikakhulu ngalesi isikhathi sokumelana le COVID-19. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Abantu abaningi bakhala ngokuthi sebesidla ingqiqo zomlomo ngenxa yesimo sendlala elizweni kanye leholo eliphansi litholwa yilabo abasebenzayo. Bakhuthaza uhulumende ukuthi adinge amacebo okulungisisa lolu dubo ukuze umuntu wonke athole ukudla kungelani lokuba uyasebenza loba hatshi. Umnumzana Silibaziso Chuma isakamuzi seHarare uthi kweminye imizi abantu sebesidla kanye ngelanga ngenxa yesimo somumo welizwe.
Thina siyafa ngendlela ngapha. Sihlaka 1 ngelanga. Ngcotho waba lenhlanhla kwansi ukuthi udle ka-2 udle iporiji ekuseni. Ukuze udle isitshwala ntambama. Kodwa heyi, kunzima.
Lokhu ugcizele ngesinye isakhamuzi seHarare, umnumzana Noshin Sitholena othi udubo lwendlala eZimbabwe lokhu luqhela kungelamacebo okulilungisisa.
Indlala yasitshaya sesinxa igavumenti kwansi ukuncedisa ngalokhu ngaphansi okuncedisa ngakho isincedi. Siyabona kwezinye indawo kukhona abantu abaphiwa khona ukudla i-World Food Program. Kwezinye indawo akula. Indlala yasitshaya ngoba imisebenzi abantu abasebenzi imali zakhona zisathengi. Ungahamba kwezinye indawo abantu bafuna le imali ye-America.
Isiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngenhlalakahle kaZulu umnumzana Clifford Matorela uthi uhulumende uyazama ngazo zonke indlela ukunceda lapho enelisa khona.
Yes, we have started to identify people in every community.
Sesiqalisile ukukhangela abantu abadinga ukudla endaweni zonke zelizwe. Sesiqalile eHarare lakoBulawayo. Kumali yethu esayithola ngo-2020 sizama ukuba siphe abantu abaningi. Sikhangela amadolobho wonke ukuze sithole abantu abaningi emadolobheni ukuze bancediswe phansi kwalolu hlelo.
Uhulumende usophumelele indlela zokulungisa lolu dubo lwendlala. Ngokuletha uhlelo lokulima lapho apha khona abalimi inhlanyelo olubizwa ngokuthiwa ngugantshompo lobafumvutsa lapho athi uZulu uzakwenelisa ukulima ngokugibha amagodi enhlanyelo ukuze amanzi ahlale emhlabathini. Umphathi ntambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka utshele iStudio 7 ecingweni ukuba uhulumende useqinisa lolu hlelo lukagantshompo ukuze ilizwe lithole isivuno esingcono ngokwabela abalimi okulimisa okunjengenhlanyelo umvundiso wamafertilizer lokunye andle kwembadalo. Kubeke ethi abanye njalo bathola izikwelede zokuthuthukisa umsebenzi emapulazini abo phansi kohlelo lwe-Command Agriculture. Kodwa ezinye ingcitshi zokulima ziyalusula uhlelo lwegantshompo zisithi lusebenzisa indlela zakudala njalo aluphiwanga imali eneleyo ukuba lusekele abalimi. Selokhu eleZimbabwe laqalisa uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi wathathelwa abalimi abamhlophe amapulazi, indlela isiyinjayelo elizweni ngoba abantu ababelwa amasimu lokhu lungelalwazi lokusebenzisa umhlabathi ukuze ilizwe lithole isivuno eseneleyo. Inhlanganiso ebona ngezokutholiswa kwabalambayo ukudla phansi komanyano wamazwe omhlaba eye-World Food Program yona esanda kuthola umvuzo we-Nobel Peace Prize ithi abantu abedle izigidi ezisikhombisa baseZimbabwe bazafuna uncedo lokudla lonyaka ikakhulu abasemaphandleni lapho indlala ebhahe khona ngamandla. Lonyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendimba ethi Grow, Nourish, Sustain Together. Our actions are our future. Mele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umongameli Donald Trump weMelika oyebandla lama-Republicans kanye lazancintisana layo kukhetho ngenyanga ezayo umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats baqhube imihlangano ehlukeneyo ngasikhathi sinye eyama-town hall meetings izolo eyokukhankasela lolu khetho. Umsakazo kamabonakude we-NBC News uthi umnumzana Trump oqale wakhuluma ngemihlangano abekuyo.
I was in North Carolina today and did a big rally with tremendous turnout and just feel really good. Florida, Pennsylvania, we're all over the place.
Umongameli Trump uzigezile ngendlela aphatha ngayo udaba lwe-COVID-19 Kanye lokuvimbela indiza mchina ezivela eChina kusukela ngenyanga kaZibandlela ekuqaleni kwawonalo umnyaka. Kodwa umnumzana Biden obesemhlanganweni ehholo obuthunganyelwa intathela izindaba uGeorge Stephanopoulos weABC News ubusolile lokho wathi umongameli Trump kazinikelanga kakhulu kulolu daba. Ngoba wayezicabangela ngezomkambo wokuthengiselana i-stock market.
It was a presidential responsibility to lead. And he didn't do that. He didn't talk about what needed to be done because he kept worrying, in my view, about the stock market.
Umnumzana Biden uqhubeyo ke wathi umongameli Trump ngabe wakhuthaza osebalukhulu labo sodolobho elizweni jikelele ukuthi bevale indawo eziningi ukwenzela ukulondoloza impilo yabantu. Umongameli Trump uzigezile kudaba lweSupreme Court ukuthi umthethwandaba ungamsekela kudaba lwempumela yokhetho.
It would be totally up to her. I would think that she would be able to rule either for me or against me. I don't see any conflict whatsoever.
Kodwa umnumzana Biden ukuphikisile lokho.
Well, I'm not a fan. I don't say it depends on how this turns out.
Bobabili bavumelene ukuthi lolu lukhetho oluqhakathekileyo.
We have an election coming up. I think it's the most important election in the history of our country.
Lokhu kuza ngemva kokuba umongameli Donald Trump enqabe ingxoxompikiswano ebulenjini lo mnumzana Biden ngemva kokutholakala elegcikwane le-COVID-19. Unobhala obona ngokuqoqa inhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe usehambise umkhokheli webandla unkosazana Thokozani Khuphe lonobhala jikelele umnumzana Douglas Monzora emthethwandaba isithi baqoqa umhlangano weCongress bengalandelisi isisekelo sebandla. Kumaphepha akhe asedale umnumzana Bebe uthi ababili laba behluleka ukuqoqa umhlangano weNational Council wamalunga ayinkokheli ngomnyaka ka-2014 njengalokho okwanqunywa ngumthethwandaba weSupreme Court. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Indaba esemthethwandaba ngokuyizwa kwethu asivele sicoxe kabanzi, ngoba njengoba lisisho ukuthi isemthethwandaba, indaba esemthethwandaba zazifuna ukuthi amadale asikhokhelele asinike isixazululo. Kodwa engingathanda ukuthi ngikuphawule kubalaleli ukuthi hayi, ubaba uBhebhe kulilungelo lakhe ukuthi ayenze khona lokho, kuyavunyelwa sibili kulilungelo lakhe njengelunga lephathi. Kodwa-ke okumele sikunanzelele kubana sigayidwa ikakhulu yi-constitution yephathi. Okumele-ke abalaleli nabalandeli be-MDCT bakunanzelele ukuthi impumela ezizaphuma emthethandaba lapho kuye khona ubaba uBhebhe zizaphuma zilandelana nemigomo siseko engathi i-constitution yethu ye-MDCT. Ngoba sibonile ukuthi amadali indaba ezinekade zihanjiswa kukiwo kulinganiswa le-constitution eziningi zakhona ziphume zilandela i-constitution ye-MDCT. So ngakho-ke lathi njengabantu abalandela iphathi, abalandela i-constitution yephathi, le nkangelelo yokuthi udaba lakhe luzaxazulula umthethandaba ngendlela ezasuthisa i-constitution yethu ye-MDC yethu njengokwazi kwethu njalo njengokuyibumba kwethu njengabalunga ye-MDC.
Yes, sikhuluma nje sizwa kuthiwa liphakathi kokuqoqa umhlangano omkhulu webandla iCongress. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Hayi, amalungiselelo aseqalisile njengoba lisazi nge-constitution ye-MDCT. Nxa kumele kugcwaliswe isikhundla njengakhonokho okwanqunywa uNqamlajuqu ngomthethwandaba owe-Supreme Court owe-High Court ukuthi kwakumele ukuthi ifake ozaphatha isikhundla sikababa owasijiyayo uMorgan Tsvangirai sika-president. Yikho-ke lapho esesikhona khathesi okuyukuthi mhlaka-24 but not bazahlala-ke bayenze i-nomination bakhethe bona abathi thina njenge-province i-but not sida ayikangentise ukuthi aze ngu-president. Ngokufanayo mhlaka-26 lakho kokuzayenzakala khonokho koBulawayo, then ngama-weekend alandelayo kusiye e-but not ama-weekend wonke nje landelana kuyabe sekukhona kuma-province zonke. So hayi, ibhola seliqalile, kulandelwa i-constitution kuyikhethwa abameli bangentise ku-extraordinary congress.
Umnumzana Witness Dube yisiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kulive Talk namhlanje sikhangela umonakalo osudalwe iCOVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele lokunanzwa kwesuku lo World Food Day. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Vladimir Putin wele Russia ukhuthaze ukuba ilizwe lakhe lele Melika kumele aqhelise isivumelwane esilawula ukulungiswa kwezikhali ngamazwe omabili esestart ngomunye umnyaka. Lesi sivumelwane siphela ngoNhlolanja womnyaka ozayo. UZulu waseSpain ungene ezitaladeni zeBarcelona etshengisela esola uhulumende wesabelo seCatalonia ngemva kokuba ethule isaziso sokuthi usevala amabhawa kanye lendawo zokudlela ama-restaurants okwamaviki amabili alandelayo ngoba esebona uqansa kwenani lasebefunyanwa bele coronavirus. Ele Malawi libika ukuba isilinganiso sabantu abazibulalayo seliqonge ngamashumi phose ayisithupha ekhulwini 57% ngalesi sikhathi lelo lizwe lomhlaba jikelele lilwisa nale coronavirus. Ingcweti zemikhuhlane yengqondo zibika ukubana lokhu kungabe kubangelwa yikulahlekelwa lithemba lokuzivikela ekuthelelweni leli gciwane nge-social distancing langenhlupho ezilethwa yikonakala kwesimo somnotho welizwe. Amalunga equla lezizalwane zakwele South Africa elizibiza ngokuthi Put South Africa First atshengisele lamhlanje emahofisini ogatsha lwendaba zasekhaya ePretoria besithi bafuna kuxotshwe zonke izizalwane zakwamanye amazwe elizweni ngoba ziyizigangi njalo zibathathela imisebenzi. UBenedict Mhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abakade bejengisela laba bebengayifihlanga induku emqubeni bekubeka sobala ukuthi bafuna bonke abantu bokuza babuyele kibo. Umkhokheli wanhlanganiso uMnumzana Mario Khumalo futhi kunenge ububi osebubuye labantu bokuza laba.
Abantu bangaphandle bayasimoshela, abazange ngenhleze emhlophe, babulala ingane, bayadlengula, bathatha imisebenzi yabantu bala ekhaya, badelela futhi abanayo inhlonipho. Abanye nje abaningi baze ngomgunyathi, abana maphepha. So besicela nje ukuthi babuyele emazweni wabo ukuthi nathi sicazule inkinga zethu zama-South African. Abantu kumele bafike la ngabantu abaziphethe kahle, abantu bakhonayo ukuthi balalele umthetho la e-South Africa.
Le yinto ebivunyelwana yilabo akade betshengisela abebedlula ikhulu.
Amandla! Down with corruption, down! Down with foreign nationals, down! Amandla! Amandla!
Ugwalo lwesikhalazo abaluse kugatsha lwendaba zasekhaya olwezemisebenzi nakuhulumende weGauteng bafuna wonke amaphemithi oxolo anikezwe izizalwane zaseZimbabwe, eMozambique neLesotho esulwe. Bafuna njalo abakwamanye amazwe abenza imisebenzi engadinga amakhono njengokusebenza endaweni zokudlela baxutshwe kule msebenzi ithathwe izizalwane zakwaseSouth Africa. Bakubeke kwacaca ukuthi abakwamanye amazwe akumelanga bavunyelwe ukwelatshwa mahala noma ukuthola inhlelo zikahulumende noma ziphi ngaphambi kwembadalo. Omunye wezalwane zaseSouth Africa lezo unkosazana Linde Maklawa uthi ulahlekelwe umsebenzi ngenxa yokuthi inkampani abeyisebenzela iwile iwiswa ngamankampani abakwamanye amazwe athengisa izinto ezifanayo.
Ngicabanga ukuthi umkhandi usuke all the way from le up in Africa ufike uzobeka itufula labatamati wawungalibekanga la ukuba khona.
Kodwa-ke omunye wezalwane zeZimbabwe uMnumzana Khanyisa Zinkala uthi akusiqiniso ukuthi bonke abakwamanye amazwe bayizigangi njalo bathathela abanye imisebenzi.
Noma iwaphi amazwe okuthiwa anemali noma anjani, sithola vele abantu abangaphandle behlala bekhona bona labeli babiza lithi ngama-foreign. So leyo nto yinto engeke uyimise.
UMnumzana Nkuleko Mathe uthi abeSouth Africa laba bangakhohlwa lokusola uhulumende wabo ngalokho okwenzakala eZimbabwe.
alabo kumele bakunanzelele ukuthi ugovernment wabo nguye obone corruption njalo osupporta icorruption yeZimbabwe eZANU-PF kanti ke kube kavumelani lakho kube siyasekhaya manje
iziphathamandla zogatsha lwendaba zasekhaya zalile ukukhuluma ngalolu daba sithi kusamele ziqale zibhekisise lezi zikhalazo ababetshengisela laba bathi kungaphela insuku ezilithumi lane bengaphendulwanga bazokwenza bona lokho abebefuna uhulumende akwenze imizamo yokukhulumisana labe-ofisi yomeli weZimbabwe ePretoria yehlule njengoba bebengadobhi incingo zabo zonke lezamakhalekhukhwini imibuzo ethunyelwe iStudio 7 ngeWhatsapp layo size saya emoyeni ingakaphendulwa mele Studio 7 uJohannes bekwele South Africa ngingubenedict Mhlapo.
Umnumzana Nhlahla yamangwendiweni owasuswa esikhundleni sokuba induna nguhulumende ngomnyaka odluleyo uthi ulokhu eyinduna yabantu bentaba zinduna. Umnumzana Ndiweni uthi umdeni wakondiweni uyakusekela lokhu njengoba wakhethwa nguyise ukuba angene esikhundleni lesi engakashoni. Uhulumende uthi umnumzana Ndiweni wasuswa esikhundleni ngokusemthethweni okwamanje welatshwa amehlo ebhilithani. Ake sizwe exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ngobuduna bakondiweni.
Hayi lokhana mntu omdala bakwaDube umlilo wamaphepha baba, umlilo wamaphepha. Kwakulotshiwe civil constitution laphana ukuthi ezombangazo zingangeneli ezitshintsha ubukhosi jikelele eZimbabwe khonaphana. Bangena bangena edakeni. Yikho ke inkantoni yathi wonke umuntu mana umdlalo uyaqhubeka njengenkosi yentaba zinduna akutshintshi lutho asifuni ukubona impukane phezu kwakhe. Yikho ke ngilapha eLondon ngikhuluma labaphathi bami khona lekhaya, sikhuluma lama-head teachers, senza izinto zonke, ngilalela amadali lakho khathesi sasikhuluma ngokulima. Hhayi akutshintshanga lutho madabezulu, siyaqhubeka.
Sengathi awusebekuphozela enkantolo bethi a obaba phela lapha samkususa kodwa lokho kuyabuyela esenza khona.
Hayi baba Dube, ezinye izinto zomdabuko, ngezinto zomdabuko. Noma uzitsho namhlanje ugiya ulamandla, kodwa komdabuko watsha ungasondeli nxa ungazi.
Ye, bona babekhuluma lapha Ndiweni besithi ukhona omdala kumede ngawangeni khonapho, kodwa sezwa ke ubancinyane Ndiweni uyihlo omncane sithi lapho selinyathele ikhonzi lapho akusitshela kancane kakhona
lapho mntu omdala yikuthi abanye bayangenela indaba bengayicungululanga bayibamba kahle. Nxa abantu abathi heyi hayi omdala kwakumele wangene, nabe ngibaphendula ngisithi hayi egumeni lakondweni ukhayisa uThambo laphana lokhu akusosiko, ngoba laye umntu omdala ukhayisa wayemncane, babekhona obhuti omdala uMzehe lakho njalo njalo. So silandele umgwedwe omude lakho nxa ukhangela esigodlweni sakokhumalo layo umzilikazi wayeso omdala, layo nobhengula wayeso omdala. Yikho ke esinye isikhathi abantu bayiphatha lula nje bengazange bayibambe kahle ukuthi ithoni. Isintu sithi ye uyamcungulula umntwana uzalwe emaqala, kodwa impilo yakhe injani, uphila njani, wenzani, ukhokhela njani. Ungathi hayi cha abadala bathi acheje seceleni lowo mncane ke unjani, ngoba phela bavikela induku yakwabo uthi ingadiliki, uthi bagcobe umfana ozaba yisidakwa ayenze yonke into abhidlize baze babakhuphe umdeni emduneni.
Singathi kodwa akuzange kulixabanise khona kunxa sokukhulunywa ngabanye abantu bebuya bekhuluma kufunayo, akulixabanisi njengemuli.
Hayi kwasixabanise nje kancane, kodwa sonke sisazi isintu, sisazi izinto zonke. And lakho into yathela amanzi phakathi kwendaba yonke leyo yokuthi yena umdlandla wakhuluma emuva kudala wathi madlabezulu hayi nangu umfana ozathatha.
Lowo ngumnumzana Nhlahla yamangwendiweni induna yentaba zinduna. Muzwe ekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 eseLondon kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma enkundleni yokuxhumana eFacebook ekhasini le-VOA Ndebele. Ngohlelo Woza Friday namhla sihamba leqembu elicula umdumo weRumba elizibiza ngegama lokuthi Makhwapheni and Quality Superstars. Liphethe idlaladelalo elitsha. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Zile njalo abafana beMakhwapheni and Quality Superstars ngedlalate labo lesihlanu elilesihloko esithi ibele lendlela. Lezi nsizwa zidabuka etsholotsho kodwa zihlabela zikwele South Africa. Nansi isikhulumeli seqembu uShelda Mkhwananzi.
Nanti iCD esize nalo kwamanje kulo nyaka umnyaka wezilo esibhekene naye nesifo secorona, kodwa kasijabuleni balandeli ngoba okuningi singakufaka ezinhlizweni zethu. Sizaphelelwa ngamathemba empilo.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi inhlonipho, uxolo, isiginci, isililo, isizwe kanye lethi umusa wakho. Kucho kuba landeli Mkhwananzi.
Ngisicela kakhulu ukuthi ligcine kakhulu kuma original setting ngoba lapha kusuka umculo wakithi usuke uphele ngoba sisuka siphelela ngamandla thina mase sihambe sasebenza kanje kusuka kuphume izindleko ezenza sihlanganise wonke nalo mcimbi. So manje mase kungasatholakali ukuthi singasaxhasani njengama original setting kwenza ukuthi lathi siphelele kakhulu manje lithemba noma lothando.
Ongathanda ukuthenga amadlalade enu ulithola njani?
Ukusho ukuthi ke engasithola ke kule number ethi 0635490870. Ngizacela ukuyiphinda 0635490870. KaMakhwapheni okunguye umsunguli waleli qembu bese kuza kweyami ethi 0799832018. Ngizacela ukuyiphinda njalo 0799832018. Siyabonga laphana balandeli.
Baphuma ke enkundleni abafana beMakhwapheni and Quality Superstars ngale.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. EZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqakathekiswa ngomsebenzi wokuthi abalambayo bethole ukudla emhlabeni jikelele ole World Food Day. Umongameli Donald Trump weMelika kanye lazancintisana laye kukhethwa ngenyanga ezayo uMnumzana Joe Biden baqhube imihlangano ehlukeneyo yama-town hall meetings izolo yokukhankasela lolu khetho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngosithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela fiki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.